Chinchikuru chekutisingadzidzwe neAfrica pane zvakaitika kuRwanda ndechekuti kana paine kusawirirana kusasvike pakuurayana nekupondana kwevanhu, nekuti mushure mekunge zvese zvapera munozongoona kuti muri vanhu vamwe chete ende muchada kuti mufambe muri pamwe chete kuti nyika dzenyu dzienderere mberi.
Vamwewo vanoda kuti vatarise zviri kuitika muZimbabwe nezvakaitika muRwanda, vachitivo Zimbabwe ine zvakawanda zvekudzidza kubva kuRwanda tichitarisa nyaya dzekuregererana. Munoona sei nyaya iyoyo?
I think tinodzidza zvidzidzo zvakakura fani, nokuti kuRwanda ukaona zvakazoitika ndezvokuti vazopedza zvese kurwa kwavaiita uku, zvakazoita kuti nyika yavo ibatane isvike pekuti iye zvino izvi yaakutova nyika inoyemurwa muAfrica mese. Inyaya yekuti pakaita action yekuti vagadzirise zvakanga zvaitika. I think vakasvika pastage yekuti vakasvika vose pakubvumirana kuti genocide yakanga yaitika yange isina kunaka. Saka kubvuma ikoko nekuti munhu wese anobvuma kuti zvechokwadi zvaitika munyika medu hazvina kunaka. Saka ngatichibudai pachena tigadzirise zvinhu. Ndo chinhu chekutanga yatingati early action kana kuti early admittal, ndo iyi yatinoona kuti yakakura yekuti nyangwe kwose kunenge kwaitika dambudziko rakadai even kwedu kuZimbabwe pane zvakaitika zvisina kukura hundi, chinangwa chiri kuita kuti tirambe pari zvino tichingonzwa nyaya iyoyo vanhu mwoyo yavo yakabatikana. Inyaya yekuti hatisati tasvika panguva yekubvuma kuti chiitiko ichi chakaitika zvechokwadi ende uyezve idambudziko riri munyika medu